neraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete yura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuse. Le, yi Studio 7, ewe chulela indaba ezi mkoto nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo mbudzi 1 2020. Makatirira ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe munhu ofa nechirwere cheCovid-19 kuBulawayo, asi kumasvingo nekumashonaland east hakuchina kana munhu ari kurwara nechirwere ichi panguva ino. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vanoudza mapurisa kuti achenure zita ravo panyaya vari kupomerwa yekuti vanodyidzana namuzvare Henrietta Rushwaya, avo vakasungwa nemapurisa panhandare yendege muHarare vachida kubuda negoridhe munyika zvisiri pamutemo vachienda kuDubai. America yoita sarudzo dzemutungamiri wenyika nemusi wechipiri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti mumwe munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 muBulawayo neZuro. Izvi zvinoreva kuti vanhu vafa nechirwere ichi nyika yose vave mazana maviri nemakumi mana nevatatu kana kuti 243. NeZuro vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi uye vose vari kuBulawayo. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vave zviuru zvisere nemazana matatu ane makumi matanhatu nemanomwe kana kuti 8367. Vanhu gumi vakaporawo kubva kuchirwere ichi neZuro, uye vanomwe vacho vari kuBulawayo, vamwe vatatu vari kumasvingo. Vapora nyika yose vave zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 7894. Vanhu vachiri kurwara mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230. Pavanhu vari kurwara ava zana nevaviri kana kuti 102 vari muBulawayo, uye makumi matanhatu nevatatu vari muHarare. Asi kumashonaland east nemasvingo hakuchina kana munhu mumwe chete ari kurwara necovid-19 pari zvino. Ko, chii chiri kupa kuti zvinhu zvisamire zvakanaka kuBulawayo panyaya yekurwisa chirwere ichi? Tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira Chitungwiza Hospital Dr. Enoch Maida.
Chokutanga mafigiri kuBulawayo angava anoratidza kuti kune vanhu vakati wandei, asi nyangwe nomuna mamwe maguta makuru sana Harare kuri kuratidzawo kuti mafigiri iwayo anopota achiratidza kukwira evanhu vanenge vafa nechirwere cheCovid-19. Asi zvikuru takatarira maguta makuru chisanganisa neBulawayo neHarare ndechekuti masamples anenge atorwa haya kutesta COVID-19 anobva nyangwe kunzvimbo dzee dzakapoteredza, achibva kune mamwe mataundi madiki, achibvawo kune zvimwe zvipatara zvinenge zviri mumadistrict.
Ko, izvi zvinoitirwei Dr. Maida?
Kuitira kuti vandoisa kulab, manational labs anenge ariko, ndosaka vanoita inonzi batching. Saka kana results akabuda achiratidza kuti abva palebhiri muBulawayo, zvingoreva kuti masamples emuBulawayo chete. Saka anokwanisa kunge ari masamples abva nyangwe kune dzimwe nzvimbo kana mamwe mataundi anenge akapoteredza. Chechipiri ndechekuti tichaonawo kuti BulaWayo ina vanhu vakawanda vanodyidzana kana kuita macross border kana kuenda kunyika dzakaita seSouth Africa neBotswana, kunenge kuine vanhu vakati wandei vane utachiona hweCovid-19 kana kuti vanenge vashaya neCovid-19. Zvikuru sei South Africa ndiyo ine mafigiri makuru munyika mucontinenti yeAfrica. Muchaona kuti ndiyo ine mafigiri makuru evakabatwa neCovid-19 uye vakatofa nechirwere cheCovid-19.
Saka dambudziko rinozonyatsouya sei apa?
Nokuda kwekufamba kwakati wandei pakati peZimbabwe uye zvikuru neguta rebruwayo reblawayo nenyika yeSouth Africa kana Botswana tinopedzisira tava nehuwandu hwevanhu vangangova vanopinda muZimbabwe vane chirwere cheCovid-19 vamwe vachizopedzisira vashaika nokuda kwechirwere ichochi.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chitungwiza hospital Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nemaviri ane mazana masere nemakumi matanhatu nemapfumbamwe kana kuti 42,869. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mana nematanhatu kana kuti 46 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 uye vabatwa nechirwere ichi vachidarika zviuru zvipfumbamwe kana kuti 9 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi matatu kana kuti 30 million. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vatumira mashoko kuvatori venhau vachiti mapurisa anofanira kubuda pachena panyaya vari kupomerwa yekuti vanodyidzana namuzvari Henrietta Rushwaya avo vakasungwa panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport vachida kubuda negoridhe munyika zvisiri pamutemo vachienda kuDubai. Goridhe iri rinonzi rairema makirogiramu matanhatu. Mumwe akasungwa namuzvare Rushwaya vaGift Karanda ndivo vanonzi vakaudza mapurisa panhandare yendege iyi kuti goridhe iri raiva raamai Munangagwa nemumwe mwanakomana wavo Collins. Asi amai Munangagwa vari kuramba mashoko aya vachiti kana mapurisa aine umbowo anofanira kubuda pachena kana kuti oudza nyika kuti havana mhaka pamwe nemwanakomana wavo. Vanotivo ivo havaite zveuori. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti sezviri padande mutande remapurisa reTwitter kuferefeta kwavakaita kunoratidza kuti vakaranda vaireva nhema apo vaiti goridhe iri rainge rira amai Munangagwa nemwanakomana wavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi regweta ravakaranda sezvo ivo vari mutirongo. Kunyange hazvo vamwe muzanu PF vave kuramba kuti muzvare Rushwaya havana ukama nemutungamiri wenyika bepanaure Herald nemamwe mapepanhau ari pasi pehurumende aigara achinyora makore ose adarika kuti vane ukama. Zvichakadaro muutungamiri wenyika vaMunangagwa vakaparura mutemo wechimbi chimbi kana kuti statutory instrument inonzi 261 yekuti madzimai evanenge vambotungamira nyika kana kuti mafirst ladies vapiwe mari yemudyandigere. Zimbabwe ine madzimai maviri akadai pari zvino anoti amai Janet Banana naamai Grace Mugabe. Zvichapiwa madzimai aya zvinosanganisira vachengeti, vashandi vemuhofisi nekumba, imba yekugara, motokari nhatu dzinosanganisira yemhando yeMercedes Benz E300 series dzavanenge vachipiwa pamakore mashanu oga oga. Vachapuwawo mari yendege yekushanya kunze kwenyika uye vachibhadharirwawo mitero yedzimba nezvimwe. Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vaudza bepanhau reNewsday kuti hapana chakaipa chakaitwa navaMunangagwa sezvo madzimai aya achifanirawo kuchengetwa zvakanaka. Asi vamwe vari kushora danho iri. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo.
Pana zvakashata kana vanhu vakabhadhara pensheni yavo vachiri vapenyu kana vange vachishanda. Mujandigere inyaya yokuti munhu paanenge achishanda anenge achibhadharira mangwana yake. Sabashandi vakawanda vanobhadhara mapensions akasiyana siyana, including inobatwa nemtemo yeNASA. Saka mapensions aya anosiyana siyana, asi zviripo ndezvekuti unozvibhadharira iwewe kuti kana wakutozorora wozowana kubatsirikana. Hapana zvakashata kuti vana kana kuti mukadzi apiwe muchandigere pamari yababa, kana kuti baba asare achipiwa mari yakakontributa nemudzimai paanga achishanda. Hapana zvakashata, asi zvakakosha ndezvekuti wakazvibhadharira iwewe.
Pari zvino asi tiri kunzwa vashandi vakawanda munyika vachitivo vari kutambira mari shoma shoma zvikuru yemudyandigere, asi tiri kuona kakunge ava mamwe madzimai vanenge vamboita vatungamiri venyika vachipuhwa mari yakawandisa zvikuru.
Hadisi kuona chiri chinhu chakanaka kuti vamwe vobatwa zvakanaka, vamwe vobatwa zvisina kunaka. Toona vamwe vari varombo, vamwe vopiwa zvakawandisisa zvinenge zvisina kunaka. Tinoda kuti vashandi vese zvavo nemhuri dzavo dzibatwe zvakafanana.
Ko panyaya yekuti dzimwe mari dzinenge dzichitotarwa naiye mutungamiri wenyika anenge aripo panguva iyoyo?
Hatisi kuona zvakanaka zvekare zvekuti president ndiye anenge achidecida kuti ndezvipi munhu zvaanopiwa sejadigere. Tirofungidzira kuti mutemo ndiwo unofanira kutotaura kuti munhu anopiwa zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Noti kuti president panguva nenguva, president ndiye anenge achikwanisa kutaura kuti ndezvipi zvaanopiwa. Tingangoona dambudziko rokuti kana uchivengiwa napresident anenge apinda wokutorera zvaunofanirwa kuva uchiwana pamutemo. Saka simba riri kupiwa president rokuti ndiye anodecida zvokuti unopiwa chii. Tikuona kuti chinhu chakatoshata futi ichocho.
Iyo Zimbabwe inayo here mari yekupa madzimaya?
Nyika yakagara isina mari zvayo, asi nyaya yepension kana mujarigere inyaya yekuti unenge wakachengeta mari yacho iwewe, unenge waibhadhara iwewe. Kana kuprivate sector kune vanhu vanenge vachishanda vari machief executive officers kana kuti mamanagers, vachizvibhadharira hatisati tambosangana nemabenefits akafanana neaya taona ari kupiwa the former first family. Zvakuita as if inyaya yekutengana, kana kuti munhu ari kugadzirira mhuri yake.
Munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Vanhu vanodarika mamirioni makumi mapfumbamwe vatovhota musarudzo dzemuAmerica idzo dzinoitwa zviri pamutemo musi wa3 mbudzi mushure memakore mana oga oga. Asi nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere checovid-19 muAmerica, matunhu akawanda akatumira vanhu mapepa avo ekuvhota kuti vagotumira nepost office. Dunhu rine vanhu vakawandisa vavhota kusvika pari zvino ndere Texas, rinonzi rine vanhu vanodarika mamirioni mapfumbamwe vatovhota. Dunhu iri rakakosha zvikuru musarudzo dzemuAmerica sezvo sarudzo zvisingakundwe nemunhu anenge avhoterwa nevanhu vakawanda, asi kuti matunhu ndiwo anovhota. Dunhu rega rega rine zvibodzwa zvakasiyana siyana zvichienderana neuwandu hwevanhu varimo. Semuenzaniso, dunhu rine vanhu vakawandisa muAmerica iCalifornia uye ine zvibodzwa makumi mashanu nemashanu kana kuti 55 musarudzo. Texas ndiyo inotevera ine zvibodzwa makumi matatu nemasere kana kuti 38 matunhu ane vanhu vashoma shoma akaita seWashington DC, Alaska nemamwe ane zvibodzwa zvitatu chete. Kuti munhu anzi akunda musarudzo anofanira kunge asvitsa zvibodzwa mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270 pazvibodzwa kana kuti electoral college votes mazana mashanu nemakumi matatu nemasere kana kuti 538 vari kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vanosanganisira vaJoe Biden vebato remaDemocrats nemutungamiri wenyika vaDonald Trump vebato remaRepublicans uye vamwe gumi nepfumbamwe. Asi vanokwanisa kuti vakunde vana chete vanoti vaTrump, vaBiden, amai Joe Jagensen vebato reLibertarian uye vaHowie Hawkins veGreen Party. Vamwe vakaita semuimbi Kanye West havana kukwanisa kunyoresa matunhu ose kuti vakwikwidze. Kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa paWellesley College kuMassachusetts muno muAmerica.
Inoitwa Electoral College yakagadzirwa nekuti vaumbi vebumbiro rebvumirano kana remutemo chireva Constitution vaida kuti nzvimbo imwe neimwe atinoti mastates kuda kufanana nemaprovince kwedu kumusha ave nekodzero dzakafanana pakusarudza mutungamiriri wenyika.
Munga nyatsojekesa here ipapo Dr. Dendere?
Vaiti ivo mamwe mastates akaita sana California anengane vanhu vakawanda kupfuura kwatingati kuNebraska. Saka izvi zvakaitirwa kuti state imwe neimwe ive nechiremu chinoenderana pasarudzo. Zvinorevo izvo kuti mastates anobva vanhu vashoma anova nesei yakanyanya pamaelections kudarikidzira mastates anobva vanhu vazhinji.
Izvi zvinorevei zvinenge zvakati omei kunzwisisa kune vanhu kavari kuZimbabwe vajaira vamwe nemunyikawo dzakawanda wanda pasi rose kuti aiwa kamunhu anenge angovhoterwa nevanhu vakawanda ndiye anenge akunda musarudzo.
Ndinonzwisisa kuti izvi zviri a bit confusing asi zvazvinoita ndezvekuti electoral seat iyoyo inopiwa kucandidate tingati vaTrump kana vaJoe Biden zvichienderana nekuti vareceiva mavotes mangani mustate makare imomo. Ndinovimba kuti izvi zvakajeka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa paWellesley College kuMassachusetts muno muAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuAlgeria vari kuvhota nhasi kuti votambira here kana kuti kwete kuvandudzwa kwebumbiro remitemo kuti ritare nguva inokwanisa kuti mutungamiri wenyika arambe ari pachigaro. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti zvekuvandudza bumbiro remitemo izvi hazvinyatsogadzirise nyaya yeutongi hwejekerere. Asi mutungamiri wenyika iyi vaAbdel Majid Tebboune avo vari kurapwa kuGermany mushure mekunge zvipangamazano zvavo zvabatwa nechirwere cheCovid-19 vanoti vari kuita zvavakavimbisa pavakasarudzwa muna zvita mushure mekunge vanhu varatidzira zvakasimba kuti vaisada kuti vaive mutungamiri wenyika iyi vaAbdulaziz Bouteflika vapinde musarudzo kechishanu. Vanhu makumi matatu nevapfumbamwe vakafa muTurkey, vamwe mazana mapfumbamwe vakakuvara mushure mekudengenyeka kwenyika kwakakonzerawo kusagadzikana muzvitsuwa zviviri zvemuGreece. Dzimba nemimwe mudhuri zvakadonha muguta reIzmir muTurkey. Mapurisa emuFrance anoti asunga mumwe munhu akashandisa futi yekuvhimisa kupfuura mumwe muprista wekereke yeGreek Orthodox neZuro. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Waikwazi mhuri yeZimbabwe ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Sekuvimbisai kwandakaita vhiki rapfuura pachirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi nehurukuro yatakaita naMuzvare Tafadzwa Matinenga, chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica, chichitarisa nyaya yekukosha kwesarudzo dziri kuitika muno muAmerica nemusi wechipiri. Ngatizvoi maondro aMuzvare Matinenga.
Se immigrant inogara muno muAmerica ndeyapi mapolisi dzamuruda kuonawo mutungamiriri achabudirira hake achiimplement.
Inini sechizvarwa chekuZimbabwe chakauya kunoku kuti ndiwane rubatsiro rwekuti ndione ruraramo. Chinhu chinonyanyondibata-bata inyaya yeimmigration, magariro edu sevanhu nekuwana kumapepa kuti tive vanhu vanopuwa wandudzo muzvakanaka. Prosesi iyoyo yekuti tiwane mapepa ine masteps akawanda inotitadzisa kuti tiite get to that level yekuti munhu unonzi wane mapepa yekuti uende kubasa. Saka inini ndichiona zvinhu zvakadaro zvekuti uri kungati minimum wage, uri kutadza kushanda basa unokwanisa kuti ukwanise kubhata mabhiri ako paunogara kuti ubatsire hama dzako dzikumamisha, unofanira kukwanisa uchikwanisa kuzvichengeta. Saka mari yatinopiwa kuno $7 an hour haikwane kuti munhu ukwanise kubhadhara rent yako uchizvipa chikafu. Nemari iyoyo ka $7 you can't do anything. Even nasi mukadzi ukazvara mukadzi wakuda maternity leave, you know it is only from 4 or 8 weeks wakutofanira kuenda kubasa, otherwise haupiwe mari. So you're leaving yourself even in a worse situation yekuti even the bond between you nemwana wako. And now when you look at Canada, makanisa akaita sanana Canada, I think they have about 6 or a year of maternity leave, which is the right. Yekuti unokwanisa kuzodzegera kubasa uchibhadharwa futi uchipuwa mari yekuti ukwanisa kuchengeta mhuri yako. Neyai healthcare, I think healthcare is very important kwandiri inini nepamusoro pekuti the cost of healthcare muno muAmerica is so expensive.
Tochibata kanyaya yerepresentation, gore rino tikuona munhu wekadzi wechitema nayewo ari immigrant ari kukwikwidza. Munozvionawo seizvi?
Aiwa, ndinofara chaizvo nokuti vanofungisa the reason why ndakauya kunoku kuAmerica. And ndinodaro nokuti one of the most common discussions that we have kunoku is my immigrants, the issue yekumabasa. How do you get into certain positions? Wakutona kuti yes, it's possible. Senge ni ndrum kazi. Nakona kuti no, it's not only possible for me to get to a certain position. I can actually get to that set level. Ye kuti utundunono shiko upachipati nambu. Ye papo chokita maybe 5. Pama mwano wangu chayete acha jarawa. Inini pama I might not because I now jarawa munu. But mwano wangu inini acha kwantala kushiko upachijimbe chocho. Which is what we want for to build for our generation. Which is the reason why we come here and stay here. You want a community, you know, represent well enough, and I mean enough representation of black people.
Tichipeta hurukuro yedu ngatitarisei mabatiro atinoita sarudzo kuZimbabwe uyezve nyaya dzezvematongero enyika. Tichitarisa zvekare mabatiro anoita sarudzo kuno kuAmerica nenyaya dzezvematongero enyika, mungati pane zviripo here zvatingadzidza senyika yeZimbabwe?
I think pane zvakawanda zvatingadzidze senyika yeZimbabwe. And I understand kuti right now kuZimbabwe vachiwingwa vanenge vakataura kuti mabilations ere?
Ongo mabilations.
Asai because to munguwa ye COVID. Pass rest tine COVID. But COVID is kureva kuti my fundamental rights and my constitutional rights like the right to vote has to be undermined. It's important kuti ti protect my rights iwayo. There is no reason why we have to not protect our constitution. If it's a matter of kuti zek, if no kutoke toshwamsa say, it can learn. Other countries are having elections in the midst of the pandemic. Kuno ku America tataro teta kuvota, ku Malawi waka vota, nemamwe other African countries wesa waka vota. We can learn and say kuti what have they gotten right and what have they gotten wrong during this pandemic as what you vota. I think it's a matter of balancing. Think muchita ma policies kuno ku have early voting. We still have the mandatory requirements to kind of vote. Unoenda ukapfeka mask yako, muri 6 meters apart, atusi kuungana. The same way can be taken.
I want to note ndam zvari matinenga nekupinda muchirongwa. Mure Zimbabwe nguwa ndiyo ya chikanana tasvika kumagumo chirongwa chedu cha nhasi. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu che Live Talk nemusi chipiri apo chichange chikupai zviri kubuda musarudzo dzekutsvaga mutungamiriri weAmerica. 8:09 PM Mure Zimbabwe pano pane venue ye Studio 7 anokuoneka ine mufaro. Ndine wenyu Maikove. Bye bye.
Chinotenda zvikuru Mike. Iko zvinotochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu.
Makadi niko vatereri, ndini Tanonoka Wande nasi tina mufundisi David Simango kuti tipedzise musoro wenyaya yezvinoreva kuguma kwenyika.
Manheru akanaka baba Wande nevatereri vese veStudio 7. Mubvunzo iwoyu unozivikanwa zvikuru nevana vechikoro vanodzidza Bhaibheri. Vanotaura vachiti mubvunzo uyu wakarerekera kudzidziso chavo chavanoti eschatology, kureva kudzidza kwezvinhu zvichauya kana kuti future things zvinhu zvinotevera. Wakabvunzwa zvekare mubvunzo iwoyu nevadzidzi vaJesu vachimubvunza pana Mateo chapter 24 pamusoro pekuguma. Regai nditsanangure ndichiti zvinhu zvose zvakasikwa zvine nguva yazvo, nyange kuna muparidzi kuna Ecclesiastes kana kuti muparidzi inotiudza zvekare kuti zvinhu zvose zvine magumo zvine nguva yazvo pachapter 3. Hapana chinhu chakasikwa chisina magumo. Chisinga gumi chete ndi Mwari.
Kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika here?
Hongu kufa kwemunhu chimwe chiratidzo kana kuti mviro mviro kuratidza kuguma kwenyika, nokuti vanhu ndiyo nyika. Saka kufa kwevanhu kana kuti kuparara kwavo isaini kana kuti chiratidzo chokuti kuguma kwavo kwasvika. Nyange pasiri chiripo richienderera mberi, asi upenyu hwomunhu kekare hunokosha kuti tizive kuti upenyu hwake uhu ndihwo hunomupa kuti magumo ake asvika.
Njodzi dzatinoona dzinowira nyika dzakaita sezvirwere, hondo, mafashamu nezvimwe, hakusiko here kuguma kwenyika ikoko?
Ndidzo mviro mviro dzokuratidza kuti nyika yaikuenda kunana taisireva kumagumo. Zvose zvamunoona zvinoitika panyika pano zvine zvazvinotaura. Saka Jesu achitsanangura pachapter 24 unoti zvinhu zvose izvi zvamunoona mafashamu nhamo nekurwa nekundengeneka kwepasi nezvinowira nyika zvichatanga kuitika kuguma kusati kwavapo. Saka toratidza zvotiratidza kuti tiri munzira yokuenda kumagumo. Chirwere chatiri kuona ichi cheCovid-19 ndeimwe saini yakataurwa naJesu pana Mateo 24 kuti kuchavapo nezvirwere zvakawanda. Zvirwere zvacho muri kuzviona Omega, hapana munhu angada kuturikira. Saka zviro kwazvo nyika yatiri kurarama inyika yakuenda kumagumo.
Chii chinoitika mushure memagumo?
Deno Adama naEva vasina kutadza. Mwari wakanga akaronga kuti vanhu vararame panyika pano nokubereka vana vavo vaine upenyu husingaperi, vachiteerera Mwari, vachirumbidza Mwari, vachiona zvisikwa zvaMwari, vachiita mabasa mazhinji akanaka, vachirarama upenyu husingaperi. Asi nokuda kwechivi chakauya manje, upenyu hwakabva hwagurusirwa, kutaura kuti nyika inoi paichaguma ichizoitwa inonzi renovation kana kuti paichazotsva nomoto ichitandiswa kuti itsikwe patsva. Ndopatinozoona isusu mukudzidza kwedu shoko raMwari kuti nyika ichazonge ichizosvika pakuzopiswa nomoto kuitira kuti Mwari atange zvinhu zvitsva. Kubhuku razvakazarurwa rinotiudza kuti tarirai ndinotsika denga idzva nenyika itsva. Saka kana zvinhu zvichisikwa zviri zvitsva, kutaura kuti zvekare zvinenge zvapfuura, ndiko kuguma kwenyika ikoko. Saka kuguma kwayo kutaura kuti zvinhu zvakashata Satani namadhimoni ake nezvirwere zvichazoparadzwa zvose izvozvo, pozotangiswa kuzvitsva zvinohumwari zvakanaka zvinopa vanhu upenyu usingaperi. Saka nokuti chidzidzo ichi chakakurisa, ndinongotaura zvidimbu chete chete zvingangotibatsira kuti tive nechiedza chokuziva katiri kuenda nechidzidzo ichi.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tinotenda zvikuru baba Wande nevatereri vose. Munhu mumwe nomumwe ngaagadzirire upenyu hwake, agadzirire upenyu hwake kuti kana magumo achisvika paari awanikwe akagadzirira.
Vatereri, nhasi tapedza kutarisa nyaya iyi. Svondo rinouya, ndimi munenge muchitiudza zvamunofunga tisati taenda kune imwe nyaya yezvechitendero. Tumirai mazwi enyu kana kuti maaudio enyu pa WhatsApp number zvechitendero dzinoti 001-301-919-8140. Kurumidzai kutumira mazwi enyu kuti vamwe vanzwewo pfungwa dzenyu panyaya iyi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mumwe munhu ofa nechirwere cheCovid-19 kuBulawayo, asi kumasvingo nekumashonaland East hakuchina kana munhu mumwe chete ari kurwara nechirwere ichi pari zvino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
So kuisika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 1 kuLwezi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulomuntu obulewe iCovid-19 izolo eZimbabwe, osekulabantu abedlula amakhulu amabili 234 asebebulewe ngumkhuhlane lo. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala sesikhomeni sikankosikazana Henrietta Buswaya. Okuthiwa wayefuna ukuyalithengisa eDubai ongekho emthethweni. Kulabantu abafika phose izigidi ezilikhulu 91.6 million asebevote kukhetho eMelika oluza kwenziwa ngolwesibili.
Kulo nyaka banenga kakhulu abantu abayenze early voting.
Umculi olodumo uCalvin Nhliziyo usengcatshiwe koBulawayo.
Ubulawayo usukumile ngobuningi bakhe lambisiwe ngikhuthaze ukuthi ha kristu umuntu wakithi layo ubekiwe kwamhloniphile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi kulo muntu eZimbabwe osanda kubulawayo ngumkhuhlane weCovid-19 labahlanu abahlolwe izolo batholakala bele coronavirus. Uhlangothi lolu luthi umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula amakhulu amabili lamathumi amane 243 soloko waqhamuka eZimbabwe ngombibhitho lonyaka. Luthi sokulabantu abedlula inkulungwane eziyisitshiyangalombili lamakhulu amathathu 8367 asebahlolwa batholakala bele COVID-19 elizweni. Abafika phose inani elifanayo 7894 sebaphepha kumkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abafika phose izigidi ezingamachumi amahlanu 47 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala lisesikhomeni sikankosazana Henrietta Buswaya okuthiwa wayezama ukuyalithengisa kule Dubai okungekho emthethweni. Unkosikazi Mnangagwa wethule lokhu kulandela imbiko ethi wayenesandla ekuzameni ukuyathengisa igolide leli ubekhangelelwe ukuthi lizathengwa ngemali efika 330,000 United States dollars. Iphephandaba leHerald lithi unkosikazi Mnangagwa ukhala ngokuthi imuli yakhe ithethiswa sonke isikhathi ngabantu abafuna ukuyingcolisa. Uthi amapholisa kumele aveze ukuba okhulume lokhu ubejongeni. Amapholisa athi umnumzana Gift Karanda watshela abanye babo eRobert Gabriel Mugabe International Airport kubotshwa unkosazana Ruswaya ukuthi igolide latholakala lifihlwe esikhwameni sikaRuswaya lalingelikankosikazi Mnangagwa. Ukaranda wetheswa icala lokuzama ukuvimba amapholisa ukuba abophe uRuswaya ukuba legolide engelamvumo lokuncedisa uRuswaya ukuthi athengise igolide leli ongekho emthethweni. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Charamba isikhulumeli sikamongameli ngokwethulwe ngunkosikazi Mnangagwa obe ngapenduli umakareni kukweni wake. Urushayo ubotwe la mapolisa ambalwa akukwela awensita okutiwa haizama umnatiza uba ayitengisa igolide eDubai ongekho emthethweni. Umculi we-rap obelodumo kakhulu eZimbabwe lakwamanye amazwe uCalvin Nhliziyo ungcwatshwe namhla eLady Stanley Cemetery koBulawayo. Umnumzana Desmond Ntini isakhamuzi sakoBulawayo uthi bekunabantu abaningi abavelelise uCalvin owabulawa yimota engozini yomgwaqo ngeviki ephelileyo. UMike Hobe uzasethulela okuningi ngodaba lolu kuhlelo lwabatsha. Abantu abafika phose izigidi ezilikhulu 91.6 million sebevotile kukhetho lweMelika oluzakwenziwa ngolwesibili. Abavotayo basebenzisa iposo, amabhokisi okuvotela lokuya endaweni okuvotelwa khona. Ziningi izabelo ezivumela abantu ukuthi bavote kusetshenziswa indlela lezi. Abancintisa kukhetho lolu umnumzana Donald Trump lowayengumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden bakhangelwe ukuthi bazaphetha ukukhankasa kwabo kusasa. Baningi abadabuka eZimbabwe asebevotile kukhetho lolu. Omunye wabo ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala eSiyakli esabelweni seWashington State.
Okukhanya abantu begijima ngakho yokuvota, ngithina ngapha sivota nge uyathunyezelwa wonke umuntu nje i-voters ballot awumeleli ukuthi uzuyicele kasiwacele. Ubususikhethela wena ukuthi uzavota uyevisela i-ballot box, i-ballot paper yakho masinyane kumvumelela ukuthi uyevota ngelanga langakhona. Kodwa mina hayi eyami i-ballot labanga kwami sesewethu sesiwavisele ngabona sokuze kule viki ebuyele sesayakhangela lokuthi ubone ukuthi i-ballot paper yakho itholakele yini. Kodwa abantu abakuqapheleyo ngapha abavotayo abavota ngamaphepha abathunyelwa amaphepha wabo kudala, sikhangelela ukuthi abantu bayacebisana ukuthi kungaviselwa ungabusavisela iphepha ngepost uhambe uyefaka ema-library kumbe ema-ofisini lapho uhulumende akukhombela khona, ngoba besesabela ukuthi i-post office ingaphuzisa amaphepha njengoba kule ndaba ezinkulu ezikhulunywayo ngokuthi amaphepha angekeli ukufika ama-voters ballots angayekeli ukufika mhla welanga osozabalwe.
Unkosikazi Ndlovu uthi sebencedisa okwamanje abantu abangakavoti.
Sizama uncedisa ukuthi siyavolontiya nje ukufona fonela emafonini uncedisa ukuthi abantu bayivota njengezindaweni ezikhatshana eziliziphithiphithi njengabo Wisconsin.
Umnumzana Dan Moyo umgcinisihlalo webandla le-MDC kule Melika elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe uthi laye usevotile kukhetho lolu.
Ngivote e-South Riding lapha eVirginia duze kwala engihlala khona. I-process yakhona ilula kakhulu. Uyafika lapho ende bekungela ama-line kungithathe less than 10 minutes ukuthi ngivote. Uyafika lapho ubanikeze i-ID yakho ba-check ukuthi uyi-registered voter then mabekuthola sebekunikeza i-ballot paper. Uyathatha i-ballot paper uye ku-secret place laphana ukuthi uvote-ke i-secret ballot. Then mawuqeda lapho uthatha leyo ballot paper uyifaka ebhokisini lakhona elireader elile scanner esireader i-barcode ukuthi register vote yakho and usuqedile uyaphuma uyazihambela.
Uthi baningi abantu asebevotile kukhetho lweMelika.
Kulo nyaka baningi kakhulu abantu abayenze early voting ngoba ama-states amaningi avulile ukuthi abantu bavote early bengalindi ukuthi baye kuma polling station mhlaka 3 November ngelanga le election. I think lokhu kuzosiza kakhulu ukuthi kungabi lama crowds since iCovid isibona ihlasele la. So abantu ba interested ukuthi bavele ivote yabo ingene masinya bangazihluphi kakhulu nge Tuesday uyalinda emalayinini beze exposer so into enhle kakhulu.
Kulezabelo ezigoqela iPennsylvania, Wisconsin, Florida, Michigan, North Carolina lezinye okukhanya kuyizo okumele uTrump loBiden banqobe nxa befisa ukuthi bangene esikhundleni sikamongameli. Abanye abantu kwele Zimbabwe bathi balulandela kakhulu ukhetho lweMelika loba nje kukhanya engani kalo sase lukukule impilo kaZulu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Bakhona abancoma indlela ukhetho lwemelika olulungiselelwa ngayo. Kube khona njalo abanye abachothozayo besithi kuyaxokozela ukumangalisayo ukhetho lolu. Umnumzana Effort Ncube olandela ezombangazwe uthi luqakathekile ukhetho lwemelika.
Ukhetho lwemelika luqakatheke kakhulu empilweni yabantu beZimbabwe nasemhlabeni wonke jikelele. Ilizwe linamandla elincedisa kwezomnotho nxa ulobudlelwano obuhlelalo impilo ijwayele ukuba nhle, nxa ungelabudlelwane obuhlelalo ijwayele ukuba mbi ibe nzima ebantwini balelo lizwe. Kodwa ke nxa singadlulisela kubo abaseMelika sibukele kuyadonselwana ngendlela esingazange sayibona phambilini, kodwa asithembeni ukuthi kuzaphuma okuqondileyo kuhlonitshwe lokho okuyabe kube isinqumo sabantu kungakhathalekile ukuthi kuqonde ngaphi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso yeibhethu likaZulu uthakazelela ukuthi amabandla aphikisayo akhankasa emphakathini njengebandla elibusayo.
Sibona inhlangothi ezincintisayo zonke bezikhankasa ngokufanayo kungela oncindezela omunye, wonke umuntu bekhuluma lokho abona kungamnikeza usekelo okungafaniyo lesikubona kusenzakala lapha ekhaya. Kubana abaphikisayo bavalela imihlangano, kuyatshaywa, kusetshenziswa ingatha zikahulumende ukuncindezela Melika. Sibona wonke umuntu ephiwa ithuba ngokufanayo.
Umnumzana Believe Gawule owebandla leZanu PF uthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamlahla phansi umongameli Donald Trump.
Wehlulekile uTrump indlela abambe ngayo indaba ye-COVID le yenze abantu bagcina bevele bese bembona esengumuntu oyisehluleki. Kuncedisile ukuthi indlela yakhanye engumuntu ongatholanga umuntu ongamphikisa sibili.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi ukuphumelela kokhetho kusezandleni zabantu bakwele Melika.
Hayi, ama-elections e-America azaba isiboniso ukuthi amazwe wonke bahambisa njani, ngoba khathesi sibona ngani i-America silahleka mpela. Thina sifuna ukuthi konke okwenzakalayo kube semthethweni, kungabi lebandlululo, abantu bakhetha abakufunayo.
Bakhona abanye abathi ukhetho lolu kalusoze luguqule lutho eZimbabwe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Everton Nyoni ohlala kobulawayo.
Nxa sikhangelele indaba zokhetho lezi ezikhona khathesi, ngibona ngani akutsho okukhulu ngamanye amazwe. Amanye amazwe ngabone ekhangeleleyo ukuthi mhlawumbe kulalo kulalwana umongameli, kodwa ke siyakwazi ukuthi okuvele kuhloswe yi-America kuyafanana, ngoba singakhangela wonke umongameli ongenayo wele America kulezakhe iZimbabwe ezaziyikhwezela. Injongo ye-America ihlala ivele ifana, akula ukuthi kungene uphi umongameli sokuzaba lenguquko. Inguquko iba khona kibo phakathi khonale empilweni zabantu be-America. Kodwa ke kwamanye amazwe akulani lutho lokhu, ngoba imithetho ye-America ayintshintshi, ayiguquki, ihlala ifanana kungaze kungene umongameli omutsha.
Umhlaba wonke jikelele umelele ukubona okuzaphuma kukhetho lolu. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi kwele Melika bathi bakhathazekile ngokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwesibili. Bathi sebediniwe ukukhankasa okwenziwa ngabancedisa kukhetho lolu. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden bancikelana kukhetho lolu ngolwesibili. Umongameli wakwele Tanzania umnumzana John Magufuli usenqobe kukhetho olusanda kwenziwa, wathola amavoti ayisilinganiso sokwedlula amathumi ayisitshiyangalombili ekhulwini 84%. Abaphikisayo bathi ukhetho lolu kalwenziwanga ngemfanelo. Kwa manje sike sizwe eza masiko.
Zengana masiko
wewe.
Nga baba mkuu.
Uthelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamta sixoxa lo nkosikazi Sakhilelelene uMadube incwadi kwezamasiko esintu. Madube sakwamukela kuhlelo. Ngiyabonga
futhi
ngiyabonga lelana nami. Ye, lamta uhlelo yethu imayelana labo babakazi. Babakazi abasekho kulezi suku basabalele sebasemhlabeni wonke jikelele. So ke abasakhulayo abangamantombazana bachetshiswa ngobani?
Lezi suku lamantombazana sebechetshiswa ngomama babo. Sekuleleyana indlela yokuthi umama sekwanisa ukuthi i-relationship yakhe lomntwana enkazana. Amsondeze eduze, amelule. Amtshele ukuthi noma nga ulesikhuthi yakuyenzeli but kuko abanye ubabakazi basasekhona lokhu ngizosalandile amasiko besiyazile ukuthi bavavuma ngile-one two three but yakusavamanga njengakudala.
Singathi-ke kulabo obabakazi abangasekho khona bagcina betshelwa ngobani ngaphandle kwabomama?
Yabo abanye bezisuku abanye bababuza kubangani abanye bezama ukuthi badinisise bezenzele bodwa but omama asesimama nogogo yiwo abantu esebedlala indima ukuthi na ukuthi ubabakazi bakho bebekakungasela plan someziphene yokumama mama kugcini umama sasoza kulahlekile njalo asoza kuyigente eningi soza kunithi engayida njengomzali ekutengisithi lokhu kubi lokhu kakubi lokhu kuhle lokhu kakuhle nakubabakazi abanye but kwezinsuku kuvame umama uyathatha umntana kwenkazana ahlala phansi amelile amtshengisindlela ukuthi lokhu kwenzakala so lokhu akwenziwa so lokhu yenza so lokhu akwenziwa so hayi ma uhambile uyalayela hayi ma uhambile ngabuye ukuthi hayi ma uhambile yenza ukuthi yabakhe ngabona ukuthi uhambile engiwumama aphinde adlalile nawe bangabakazi.
Singathi vele kumele bechithisweni
abantwana abangamankazana izinto ezibazisisayo ziyinto eziningi ezisathekile. Okokuqala umntwana oyinkazana uma esesiqalisa ukuthomba kumele umfundise umtshengise ukuthi nxa kuyukuthi esinzeni lezinto engokuthi kuthomba mntanami abantu abangobaba akufanelanga undlalela esize kwabo lapha umuntu ongaya mayesithi kumele yenze so umuntu ongaya mayesibamba lapha kumele ungavumi njalo kumele ukuthi nxa umntwana oyinkazana eziphathi ngendleleni ikekakazesesenza ukuthi umntana kele kumele umfundise engokuthi naye khula azekwazi ukuthi lokhu kwakuthiwa kwenziwa umntwana oyinkazana lokhu kwenziwa umntwana oyinkazana nxa lokhu ngikwenza kumelanga abangingena ukuthi ngezinto ezinye so umntana oyinkazana kumele uziphathe.
Ye, kodwa kuyasebenza isikhathi sonke kumbe akusebenzi?
Kuya ngokuthi umntwana umntwana onjani. Kuya ngokuthi sigoqugoqele yini simanga sagoqele. Ngathi sesinomile kumbe sisithi uzasigoqa sigoqele. Hayi asigoqele. But ngazelika sisigoqa sisemanga siyagoqeka nje sigoqele kuhle. Ayi ngumntwana olalelayo, ngumntwana osemphala. Angumntwana ozaziyo, angumntwana oyazi imvelaphi yakhe. Angumntwana onesiko elihle. Inesisasenzi inomntana olandela iphiso kabazali ekhaya.
Kosele ukugcina Madube.
Hayi siyabonga kakhulu but sasifiso babakazi nxa besasekhona abangabi lowo mkhwawo izingela lokungabi nomusa ebantwana babane wabo kumbe abantwana basekhaya kuze babakazi abasezisebise basayela ngaphansi babasengisindlela babasengisini lokhu ngeke kube kuye kuhle besiba kuhle kusanza.
Sithatha lethuba ukuthi sibonge unkosikazi Sakhilelelene uMadube. Le yincwadi kwezamasiko esintu. Madube, sibongile ungadinga kusasa mama.
Babethethela amazwi begcina amasiko wenu owakusenziwe manje.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
bazalwana abathandekayo siyahlangana njalo namhlanje njengathalenza ngamasonto wonke ntambama sizwe sabelane ilizwe eliyavuselela umphefumulo yethu. Namhlanje ke ilizwi lethu sihlangana lalo encwadini yabaseRoma njengokuloba kwaPawuli isahluko sesificaminembili indima yamashumi amathathu lanhlanu sisiya kuma endimeni yamashumi amathathu lesikhombisa abaseRoma 8 verse 35 sisiya ku 37. Ufundeka kanje: ngubani ozakusahlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkemba na? Verse 36. Kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke, sithiwa izimvu zokuhlatshwa. Verse 37. Kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, ilizwi leli uPawuli walibhalela abaseRoma esebone ukubana abantu baseRoma kuningi okokubakhathaza kuze kufinyelele lasekholweni lwabo. Ngobana umphefumulo kumbe inyama kumbe ingqondo xa ingahlalisekanga kuningi okonakalayo. UPawuli wakhangela abantu baseRoma wasezibuza ukuthi kambe laba bantu sibili uthando lukaKristu baluzwisisa yini, ngoba uyatsho esebona ukuthi abantu beRoma babehlupheka njengoba zilakathisi siyahlupheka. Singazake sesiwuqede okusihluphayo. Sihlupheka njengemndeni, sihlupheka njengomphakathi, sihlupheka njengelizwe. Ukubalisa yikuthanda. Ngikhuluma kunjenje, ezakho inhlupho uyazazi lawe. Uyatsho uPawuli uthi kambe sibili ngemva kokuhlupheka kulo ukuncindezelwa noma ukuzingelwa noma indlala. Indlala ke azikhulumi ngayo, akekho umuntu ongathini indlala kayazi, ikakhulu kule minyaka kwelileli elakithi indlala idlala ngabantu. Uthi lanxa kutholakele okuncane sibuye sihluphane silethe ukuncindezelana ngokukhethana kulokho kudla ikakhulu abahlala ezabelweni. Ngokubana sivele singabantu bokuhlupheka, sithi sihlutshwa zinhlupho ezinye, indlala isihlasele sikuncithwe lokho abanye abakutholayo. Sizwa njalo laba uPawuli uthi kambe sengitsho nje lazo izambatho into zokugqoka, abanye abantu ngabalakho okokwembatha mbokokugqoka, ngobana imali ngabalayo. Kangitsho laba abahambaze ngokuthanda, ngitsho laba abahambaze ngobana empeleni behlubhekile beswele ukuthi kwenzakalani empilweni zabo. Uyatsho uPawuli njalo uthi ingozi noma inkemba na? Ingozi ziningi, kutsho ukuthi langesikhathi sikaPawuli kubo abantu baseRoma ingozi zazivele zikhona, inkemba ludubo njalo, kumbe ukuzingelwa njengoba isitsho ngaphansi abantu bezingelelwa izinto abakholelwa kuzo ukubana zinhle kusona zizimbi kwesinye isikhathi. Lapho ekugcineni abe sesithi kuba kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Owasithandayo asiyobani, asiyomkhokheli esihlala laye, asiyobhishophu wethu, asiyomphathi ntambo, sengithe labo omangameli kayisibo abasithandayo. Owasithandayo nguKristu esihlala kuye ngokholo langothando. Nkulunkulu asisize ke asikhulekele. Nkulunkulu ibalathi ukholo lwethu lunganyikinyeki kuwe lanxa zingena ezinkingeni, sihlalela kusukela manje kuze kube naphakade. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zinti Mkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo, ungadinwa kusasa. So isikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali chona njani mthokazi omuhle zimu. Mpapo Moshe.
Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Namhla kuhlelo sixoxelo Butho Lezwi Khosi Nyathi, ingcwethi kwezamasiko. Sixoxa ngempilo kaKelvin Mgcini Nhliziyo, umculi womdumo we-hip hop obelo dumo kakhulu kweleZimbabwe lakwamanye amazwe. UKelvin ubhubhe ngeviki edlule.
Nyathi ngiyakwamukela kuhlelo. Awungitshele okuningi ukuthi namhlanje emngcwabeni kaKelvin izinto zihambe njani.
Abantu bambekile umfo wabo uKelvin ubulawayo usukumile ngokuningi bakhe. Lami ngizizwe ngikhuthaze ukuthi ha kisi umuntu wakithi laye ubekiwe kwamhloniphi. Nxa ngithi ngiyafanisa ngikhangela ukuthi phose bekulabantu abangu-500 amphitheatre. Inkokheli zamasiko zakobulawayo zonke ongazicabangela bezikhona, abengatsha zikahulumende labo bekhona, osomabhizimusi labo ikakhulu ontanga kade bethanda umculo kaKelvin bebebuthene. Kube umcimbi sibili omuhle abantu bakhuluma kusenhliziyweni nasemoyeni yabo. Ngithemba layo lapha lele khona uzizwa ekhuphumela.
Awusitshela umbono wakho mayelana nge-contribution ekaKelvin nxa sesikhangela iindaba zokuthuthukiswa kwamasiko kwabantu abavela emaNdebeleni.
Ibulawayo ilohlupho lokuthi abaculi bethu bandise ukulandula ukungasekelwa ngabantu bakobulawayo. Uzananzelela ukuthi umajayiva alulove mo laye watshiya ezemculo ekhala ngohlupho lokuthi ayi abantu bakithi kabangisekele.
They wanna do me like my jiva, do me like my jiva, wanna chase me out the city with me.
Lami kungitshintshile umoya ukuthi uKelvin maningi ama-shows akhe ayewasungula eyedwa. Lapho okwakungabi labantu abayangaphi, kwakungabantu azana nje abangayindawo, abantu abalutshwane. But abantu kade bekhona namuhla kwi-church service kungizokungitshintsha ukuthi umuntu wasekelwa kangaka, aluka usekelo lolu waluthola esaphila bekuzaba mnanje. Kodwa kungasenani yikho kukhona kusipha ingqobe thina esiseleyo ukuthi hhayi kade kuyini esingakwenza ukuthi umphakathi wa ulawayo asekile abaculi labadlali bakhe ngendlela elokunono kwenzela ukuthi siziphilise ngalokho esikwenzayo. Engikuthetheyo kulokhu engibona kusenzakala emalangeni amabili amathathu edluleyo yukuthi ama-artist akobulawayo alapho ukuthi abambane. Selokhu kwabikwa ukutshona kwakhe evikini edluleyo, ngibonile inkokheli zamasiko zisebenzisana njalo lemphakathi ekuhleleni uhlelo oluhlonipha ukunikeza uZulu umculo omuhle uKelvin akwenzayo. Kube lama-roadshow izolo bengikhona imini yonke, umgqibelo sibhoda ngamalokishi. Izimoto beziziningi, abantu bephatheke emcimbini bethakazelela betshaya ingoma zakhe. Namuhla njalo ngokufanayo babuyile abanye bafaka isistimu, amanye amankampani athenga ibhokisi, abanye basapota ngama-graphics. Lo lalo ukhethile afisa ukuthi ancedise ngabo. Engikubona kuyinto enhle eqakathekileyo ukuthi uBulawayo njengezihlela uyi-cultural capital uzafuze akubambe khonokho siyiqinise isiya phambili, uwenzela ukuthi ezomculo nemidlalo jikelele kuthuthuke kusiya phambili.
Hayi, siyabonga mnumzana Nyathi ngamazwi akho.
Hayi, siyabonga mntana.
Owa madinya khala ngoba ngijabukile inhliziyo ngoba yebhukile.
Bulemuli eZimbabwe, ngitsila ngalezo silahlekelwe liqhawe langempela. Silokuqiba lapha uhlelo lwabatsha, sengitshaya phansi zilukandaba olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMaigobe. Thakazo muhle Zimbabwe muhle. Wathi ngilichiye ngengoma kaKelvin uthi goodbye.
Ngomoya wami ngiyaphula inhliziyo. Ngoba ngempela ixesha nokuthi goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. The day been till the good of the day been till the good of I couldn't help it, but couldn't wait to hold it in my arms. Big old name, 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 big old
baye pogile awu emdale gari tebute baye yothathe sokala ubushungu moyo wami ungephule inhliziyo ngokushiye ngingedwa lala kahle ke sithandwa sami ubushungu moyo wami ungephule inhliziyo Obanzang in Benexesha no goodbye, 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 Ambabu, goodbye. Obanzang in Benexesha no goodbye, 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 Ambabu, goodbye. Obanzang in Benexesha no goodbye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Singakagqibi kuhlelo lwanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Kulo muntu obulewe yi-COVID-19 izolo eZimbabwe, osekunabantu abedlula amakhulu amabili 234 asebabulawa umkhuhlane lo. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala esikhwameni sikankosazana Henrietta Roshwaya, okuthiwa wayefuna ukuyalithengisa eDubai okungekho emthethweni. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa on Kips Tubing City. Asihlangane ekuseni ngo 6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.